Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu zanasi chishanu chikumi 9, 2017. Uwandu wevanu vakafa mutsaona yebazi re King Lion woshika pavanu makumi mana nevashanu. Mapato ounga na Mubulawayo pamusangano wekukurudzira vanhukadzi kuti vavhoterane musarudzo dzegore rinouya. MDCT inomisa basa makanzura ayo maviri emunoton ayo ari kupomerwa nyaya dzeuori. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvinoreva kubhanwa kwenyaya yehuku dzemuZimbabwe munyika dzinoti Botswana, Mozambique neSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa tsaona dzemumigwagwa dziri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.